Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sihle Senkosi Mukondo avo vari kurarama nechirwere chegomarara rezamu. Tiri kutaura naamai Mukondo panguva apo pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu mwedzi uno. Tinokuchingamidza ine mufaro amai Mukondo. Mungatitsananguriro kuti makaziva sei kuti makange mabatwa negomarara rezamu?
Ndiri mudzimai nevana vatatu, ndine makore 50. Ndakabatwa breast cancer gore rakapfuura 2017. Ndaenda kunovhenekwa kucancer association. Chinhu chandaita every year kubva muna 2012 ndaingoti October ikasvika ndikufarirawo karibon kaya. Ndomhanya ndoenda kucancer association ndokontributa hangu dhora rangu ndotariswa nana mukoti. Ndakazoziva kuti ndave nechirwere checancer ndakazoudzwa danho rekutora. Ndikapedzera ndaana kunana chiremba kuparira nyatwa ndikaitwawo operation zamu rakaziswa. Vachifunga kuti ndaive pastage yekutanga yecancer asi pakupedza operation vakaona kuti yange yatopinda mumuviri wangu lymphatic system. Ndakafunga kuti ya stage 2. Ndatanga chirongwa chechimotherapy chekurapa cancer.
Pamakatanga kutora mishonga nekutanga kurapwa zvii zvamainzwa?
Ndanobva kuti unoita, unoonda, unorutsa zvinoitika. Asi unofanira kushinga kunyanya kuziva Mwari, kunyanya kuziva kuti upenyu uyu handisu tine tinoziva mapedzisiro ayo nekuti zvichafamba sei. Tinofanira kuramba tichienda kuna Mwari tichingotaura naye nezvatinoda neupenyu hwaatipa. Saka ndo zano randakatora. Ndapedza chemo ndakatorwa futi mamwe matest vakaona kuti kensa yange yapinda mumabhonzo. So stage yekensa yandave inonzi stage 3. Kensa yandinayo ine hasha, vanoiti an aggressive cancer nechirungu. Type yacho inonzi HER2 positive. Makensa akasiyana pabreast. Pane mamwe ane hasha, pane mamwewo anongovepo asingaite kuti kunyanya kuspreada muviri wese. Saka ndakazoita radiation kupisa futi pange paitwa operation kuedza kuti kensa iite sei iparare. Ndapedza ipapo pane mishonga yandatanga kutora. Imwe yacho ndeyegore, imwe yacho ichaendera kusvika makore mashanu. Asi zvinhu zvinodhura zvikuru zvokuti chero uchishanda uri mushandi haugoni kukwanisa kutenga.
Kurapwa kwacho kuri kuendeka here nemaomero akaita zvinhu munyika?
Mumasondo matatu tofanira kubayiwa injection. Injection yacho yakukosta US$ 2150 pa famasi yakatichipei. Zvareva kuti kune mamwe mafamasi inokosta US$2600 kwete edu aya mabhondi emuZimbabwe ayo iwo havatambire pakutenga injection yacho tuende unopaiwa nana dokta kuchipatara. Pane nyaya yekuti kensa yakapinda mabhonzo inewo treatment yayo iwayo futi mamwe ma$200 every 3 months kusvika gore rapera. Kuzoita imwe yemakore 5 years ndeyokutora zuva rese kunge muna neBP unotora tablet yacho zuva rese kuzoti mavitamins. Mwiri wako unenge waafekta zvikuru nechimo. Kurapa kwacho kunorwadzisa as well.
Pane chikafu chamunokurudzirwa kuti mudye here semunhu ari kurarama negomarara rezamu?
Saka pakuda kurapwa paya unofanira kuimprova system yako nekutora mavitamins akati o vitamin E, vitamin C, vitamin D3 necalcium kunyanya especially kwandiri because of nyaya yekuti yanga yapinda chi yanga pararira kumabhonzo as well. Zvimwe zvinoita kana warwara necancer kuti urambe uchingodya diet yawanga wakajaira ine zvinotapira, ine mukaka. Mamwe macancer haazvidi izvozvo nokuti anofidha, and ipapo ukangotora zvinhu zvakadaro inenge ichidoibatsira kuti ite seipararire muviri wako. Saka unofanira kudzidza kudya zvinhu kunyanya murivo chaiwo, mboora, kunyanyawo kudya sadza rezviyo, rana zviyo, kudya zvinhu zviri zvechinyakare ndokungabatsiri kuti zvikasike kuti kensa isarambe ichipararira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sihle Senkosi Mukondo, avo vari kurarama negomarara rezamo. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.